Manerako nakamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 16 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndaroo ndiri padhimu. Chandakagara pasi saka mapurisa angu yandibatanga uruva vanhu. Ndakakona pane mumwe mubuilding yatangobvumidzwa kuti tipinde.
Guta reHarare raswera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zvuru nezvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichida kuratidzira.
Vamutongere dare rehaikoti vamusako vatizona kana pachinge papuwa prohibition order ekuti inoti munoapila kumagistrate courts saka atizo ndokwamungadei maenda paina muchekuya kunoko posini inovai yatisingabvumirani nayo
dare repamusoro rinorasa chikumbiro chemdc chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kuratidzira kwakaitwa bato iri nemapurisa nezuro manheru vamwe vedzisvondo vanoti mapurisa akatyora mutemo nekurambidza kuratidzira kwanga kuchifanira kuitwa nhasi uku mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vanoenda kutanzania kumusangano wesadak Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC guta reHarare raswera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zvuru nezvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichida kuratidzira sechikumbiro changa chaitwa nekukurudzirwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mapurisa anodzivirira nyonga-nyonga aswera achitandanisana nevanhu achivarova nemboma pamwe nekushandisa hutsi hunokatyidza senzira yekudzinga vanhu vange vachiratidzira ava Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
Mapurisa ange akazara mumisha inogara veruzhinji uye mune mimwe misha mapurisa ange achirambidza vanhu kupinda mudhorobha zvichitevera kurambidzwa kwakaitwa bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nhasi asi zviri zvevanhu pamwe nevashandi vakwanisa kupinda uye zvimwe zvitoro nemahofisi zvambovhurwa mangwanani asi zvinhu zvazoita manyama amire nerongo panguva dzekuma10 mangwanani apo mapurisa arambidza vanhu kupinda muAfrica Unity Square umo mange muchifanira kuungana vanhu vasati vatanga kuratidzira ipapo vanhu vabva vagara pasi panosangana mikwagwa inoti Sam Nyoma naJason Moyo vachimba dzimbo dzakasiyana siyana pavaramba kubva mapurisa ndopaatanga kurova vanhu zvakaipisisa uye pane vanhu vakawanda vakuvara kusanganisa mumwe mudzimai aendeswa kuchipatara neve Red Cross vamwe baba vabva kumusha weHatfield vanoti varohwa zvakaipisisa vakarasikirwa nezvinhu zvavo
nerova musana wesu takagara pasi majono pakwa kumhanya choratsikirwa nevamushandamuka Fone yangu chunga hadu nakani, kambuzi. Kaka hindi makunda kitamu nima eko kishi. Hadu na hivyo, mchato hita samu, nitu hivyo na hivyo. Saka.
Vamwe amai varamba kutaura zita ravo, varatidza Studio 7, mavanga ange ari kumusana kwavo, uye vati vazopona nekupinda mune imwe imba muna Jason Moyo.
Ndaroo ndiri padhimu. Chandakagara pasi saka mapurisa angu yandibatanga uruva vanhu. Ndakakona pane mumwe mubuilding yatangobvumidzwa kuti tipinde.
Kubva ipapo mapurisa atanga kumhanyisana nevanhu vange vachiratidzira vachibva kumativi mana eguta achishandisa hutsi hunokatyidza uye pasungwa vanhu vanodarika makumi masere muzinda weMDC weMorgan Tsvangirai House wange wakavharwa nemapurisa uye kusvika nguva dzekuma1 zvitoro zvese muguta zvange zvakavharwa guta rave dongo mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti pane vanhu makumi masere vasungwa nemapurisa uye pane vanhu vasere varoa zvakaitisisa vachamisa vashura kuita kwamapurisa uku.
Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kuratidzira kwakaita kwakaitwa ndodzo kurara zvakare. Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kwarakaita kuratidzira nemapurisa nezuro manheru. Mutori wedu Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Musakwa nhasi vatura mutongo wekuti MDC yanga ichifanira kuenda kudare ra Major Street nechikumbiro charo kwete kuuya kudare repamusoro. VaMusakwa vati mutemo wePublic Order and Security Act unosungira vanenge varambidzwa nemapurisa kuratidzira kuenda kudare ra Major Street kwete kumhanya kudare repamusoro. Mapurisa akazivisa utungamiriri weMDC nezuro manheru kuti bato iraisa kwanisa kuenderera mberi nekuratidzira achityira kuti paizoita mirizhonga mukuratidzira uku, uye mapurisa akati aive mashoma kuti ange achichengetedza vanhu vanga vachifanira kuratidzira nhasi. Zvaturwa nedare zvatsinirwa nerimwe remagweta eMDC vaAlec Mchade Hama.
Vamutongi wedare haikoti vamusako vatizona kana pachinge papuwa prohibition order ikitinoti munu apila ku majestate court saka hati iso ndio kwa munga de maenda paina mchoku ya kunoko posini inoi ya tisinga bumerani nayo nyoti kaka wanda tisho ya kunoko chingwa na mahoda kafanana na ya waya asi isu stata waya on review enti hapana chinoti misa kuti tuye ku review ni chimbi chimbi inonzi agent chamber application.
Rimwe remagweta aya uye vari mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vatenda ibiti vati havana kufara nemutongo uyu.
Izvi zviri kurakidza kuti hurumende yamunangagwa ihurumende inodzvanyirira kodzero dzevanhu, ihurumende inotya vanhu. Zvinorakidzira zve zvakare kuti kubva patakabva muna October November 2017 tichiuya nawo kodzero dzevanhu dziri kudzvanyirirwa. Isu semagweta hatina kufara nemutongo asi tinoziva kuti ndo mutongo wacho wapo. We are not going to appeal to the magistrate court because hazvina zvatinotibatsira. Chatisharamba tichingoita isusu seMDC ticharamba tichiratidzira. Tine demonstration kuBulawayo, tine demonstration kuGweru, tine demonstration kuMasvingo, tine demonstration kwaMutare next week. Iwayo makodzero iwayo achaenderera mberi because zviri pamutemo section 59 yebumbiro remutemo reZimbabwe.
Zvisinei nekurambidzwa kwakaitwa MDC kuratidzira muHarare, mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vasunge dzisimbe pavacharatidzira kune dzimwe nzvimbo munyika kubva nemuvhuro vachiti havasi kuzodzoserwa shure nezvaitika muHarare. VaChamisa vativo vachagara pasi neutungamiriri webato ravo kuti kuratidzira kune mutsindo kuitike muHarare nedzimwe nzvimbo.
Ngatisimbei vanhu, hakuna chinouya takagara, nyuchi dzinoruma dzine uchi. Kuboela kwemvura kuratiya kuitika. Zvingaoma sadza rakwata rinotoibva harite mbodza. Simbai zvingaoma ngatitarise mberi. Nyika inouya zvinhu zvichanaka.
Nyanzvi munyadzo zvemitemo uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love More Maduku avo vanotungamira bato ravo reNational Constitutional Assembly iro riri pakati pemapato ezvematongerwo enyika ari kuita nhaurirano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vati hapana chakanganiswa nedare repamusoro pamutongo waro sezvo vachiti mutemo uri pachena.
Chekutanga ndechekuti mutemo uripo wePublic Order and Security Act inoziposa wakajeka sterek nezvaunotaura unotaura kuti kana paitwa prohibition order anenge asina kufara neprohibition order anoenda kwamagistrate unoita izvo. Saka uyai munhu anga achienda kuhigh court achiti agent chamber aitozviziva kuti high court haifii yakadi yakabvuma zvinhu zvakadaro. Saka mutemo waitwa nedare uri correct, ndo zviri mupublic order and security act kana munhu akaiverenga zvakanaka.
Zvichakadai vabiti vati havachaenda kumatare kubva iye zvino nezvichemo zvekurambidzwa kuratidzira vachiti havasisina chivimbo nematare. MDC inoti haisi kufara nemafambisiro ari kuitwa zvino munyika nehurumende yavamunangagwa. Izvo zvainoti kutadza kutonga zvakanaka uku kwave kukonzera kuti veruzhinji vanhonge svosve nemuromo. Bato iri rinoti vamunangagwa havana kusarudzwa zviri pachena musarudzo yemutungamiriri wenyika yegore rapera. Kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo iyi. Izvo zvakatsimirwa nedare reConstitutional Court. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Thomas Chiripasi.
Tine urombo vateereri, regai tidzokere zvakare kuna Godwin Mangudya kuti atipe zvangasvitika Muharare.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti pane vanhu makumi masere vasungwa nemapurisa uye pane vanhu vasere varohwa zvakaipisisa. VaChamisa vashora kuita kwamapurisa uku.
Ndo zvinoita madusura ese, asi hakuna dusura rinorarama nokusingaperi. Madusura ese kana ooneka anooneka zvine muonekezo. Ndosaka muchiona muchero unenge woda kukuva unobva waita mbiri nemandorokwati kwese kwese. Ndozvamuri kuona zviri kuitwa naamunangagwa kuti kangoma kavakuda kuparuka kavakuda kutsemuka. Ndozvazviri kureva, asi isusu hazviti kahamadzi nokuti takazviona zvakamboitana naPol Pot, vana Sheshesko, vana Idi Amin, vana munangagwa. Ndo maitiro evanhu vane hundimindoka, asi vanoenda chete.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vasunga vanhu makumi masere nevatatu muHarare nhasi.
Godwin, pari zvino tabata vanhu vanoita 83 kuHarare South, tabata vanhu vanoita 46 kuchitungwiza, 15 muHarare Central, 22. Chinongoda kupa veruzhinji vazo ndechekuti mapurisa vane constitutional mandate inotaura kuti mapurisa kana panenge pachiita vanhu zvavanoita vanhu havafaniri kupwanya zvinhu, vanhu havafaniri kuchisidzira vamwe, but sandizvo zvataona zvichiitika paground. Godwin
Vanyati vati mapurisa aita zvaita nhasi nokuti zvange zviri pachena kuti vanhu vange vachiratidzira vange vachida kurwisa mapurisa.
Vanhu vanga vachifamba vachiimba vachiita maslogans vachitaura mazi ita ivanhu izvazoda kuti pavaona mapurisa vanhu vakatoratidza kuti vanotoda kutorwisana nemapurisa. Mapurisa pavafamba vachienda kune vanhu vamwe vatanga kutiza pakakanda tue smoke, pazodonha mukadzi adonha azotorwa neve Red Cross vakaenda naye. Mapurisa havana kupfura munhu, mapurisa havana kushandisa mabara atinoti pachirungu malive rounds kupfura vanhu. Zvese izvozvo zviri pachena.
Vaenderera mberi vachiti kuulawayo mumisha yenjuve nechavalala vanhu vamuka vachipisa mataira anokisa matombo mumugwagwa, uye izvi zvaitikawo kubudirirwa muHarare. Vanyati vati ibasa remapurisa kuchengetedza runyararo, zvivakwa mudziyo yevanhu pamwe nevaya vasinei nezvekuratidzira. Zvichakadai vechidiki veZANU PF vaswera muHarare Gardens vakamirira kuti vagozobatsira mapurisa kana paita mhirizhonga, asi nhasi varatidziri havana kupodzera matombo kana kurwisana nemapurisa sezvakaitika munandira, apo varatidziri vakarwisana nemapurisa zvakazokonzera kuti masoja apindire pakafa vanhu vanodarika 15. Pataenda pamhepo mudhorobha manga muine vanhu vashoma-shoma avo vange vachitsvaga zvekufambisa sezvo vemakombi nemabhazi vamira kufamba vachitya kuparadzirwa dzimotikari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Tichiri panyaya iyi, vamwe vedzisvondo vanoti mapurisa atyora mutemo nekurambidza kuratidzira kwanga kuchitungamirirwa neMDC yavaNelson Chamisa. Mutungamiri weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vanoti pasi pebumbiro remitemo yenyika mapurisa haana masimba ekurambidza vanhu kuratidzira. VaMagaya vanotiwo zviri kuitika munyika pasi pehurumende yavaEmmerson Mnangagwa zvakatodarika zvaiitika pasi pehurumende yaivaimbova mutungamiri wenyika Robert Mugabe. Roy Choto weStudio 7 abata Bishop Magaya kuti tinzwe maonero avo.
Ndoda kutanga ndapembedza kuratidza ikoko chinhu chakanaka zvikuru, vanhu vane kodzero yavo varinge neSection 59 yebumbiro remutemo wedu. Now ndingangoti vamunangagwa havasavaratidza chido chekuda kuvandudzwa mumatongero avo, saka isu tinoona kunge vari kupfuurira mberi neudzvanyiriri nekurepresa vanhu muzvido zvavo iye nemaliberties avo, saka chinhu chatinoshora chose nokutsorobodza. Ndo zvinoratidza kuti havana difference pakati pehurumende yavamunangagwa neva Mugabe. In fact, vamunangagwa iri kutova west nokuda kuti vanopota vachitombouraya vanhu.
Mapurisa akashandisa mutemo weposa unova mutemo wakavandudzwa nedare reseneti svondo rino. Munozvitora sei zvaitwa nemapurisa izvi?
Zvaitwa nemapurisa zvinongo ratidza kuti mukata zvemarongero avo nemaito avo havasi vanhu vari genuine, uye kuti havasi vanhu vanooperata zviri professional, vanooperata vachishandiswa nemapolitician. Indiyo ndakada kuti mapurisa edu kana vakaregedzwa vachishanda nemazvo, ndava ivo havakafodha kubhadhara dzimba dzavanogara, havakafodha kutenga chingwa, saka vari repressed as well. Asi nyaya iripo ndeyekuti vari kukontroliwa zvakanyanya nehurumende yavamunangagwa. Saka kushandiswa kwavaita posa iyi chinongori chiratidzo chekuti havasati vavandudzika.
Mapurisa ari kutiyo anga aine ruzivo rwokuti izvo kuchange kuchiitwa mhirizhonga, nokudaro vashandisa mutemo iwoyoyu kudzivirira vamwewo zvavo vasinei nekuratidzira uku kunge vange vakachengetedzwa nemutemo.
Vanga vachaziva sei kana vari vanhu vanogona kuita basa ravo semazvo? Munomirira kuitwa mhirizhonga, mosunga vaita mhirizhonga. Tinozviziva isusu kuti gare gare kwaive neimwe demonstration yakaitwa nevanhu vanenge vakarerekera kuzano PM under OCCC yavanoti broader line, vaidemonstrate against Zigera. Vakaita almost 3 months vakapicha matende avo papa American Embassy. Hapana akambovatuka, hapana akambovasoropodza, hapana akamboti tiri kufungidzira kuti vangangoita mhirizhonga, saka ngatativabvise ipapo. Zvinongoratidza chete kuti iexcuse yavari kupa yekuda kujustify yatinoti muchirungu brutal show of force. Saka izvozvo tinosoropodza nokuzvitiura zvakasimba.
Ivo mapurisa vari kuti izvo vari kungocheredzerawo zviri pamutemo.
Hausi mutemo iwoyo, dava mutemo unopa vanhu freedom of expression, freedom of association, freedom to demonstrate nekupetitiona. Ndozvanga zvichida kuitwa neruzhinji rweZimbabwe vachitungamirirwa nebato rinopikisa reMTC. Saka hapana mutemo wavatevedzera. In fact, vatyora mutemo maringe nesection 59.
Zvii zvingaitwe neMDC nevamwe vese vanenge vachida kuratidzira? Takatarisa zviri kushandiswa nemapurisa vachitizvo vari kutevedzera mutemo.
Vanhu ngavazvigadzirire kupinda mune mumwe mwaka wokusungwa. Ngatizvizive tarisa from the end kuti chaitika ndechekuti tikademonstrata tichasungwa. Atozvidira kudemonstrata. Inini kurudzire yangu weZimbabwe nderekuti panguva inotevera vanhu ngavarambe vari mumugwagwa sezvakaitwa Malawi. Vanhu ngavarambe vari mumugwagwa sezvakaitwa kuSudan. Ndava ikodzero yevanhu yekumanikidza hurumende kuti vakise zvinhu, vagadzirise zvinhu.
Mutungamiri weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotsigira bato reMDC nezvimwewo hazvo zvaratidzira mumaguta eLondon neWashington DC nhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yanga yaronga kuratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC. Kuratidzira uku kwaenderera mberi, uye nhasi muno mustudio tatsikwa nemurongi wemisangano muMDC North America Province, Vanik Mada. Tinogamuchira nemufaro vaMada.
Tinotenda nekuti tambira mukoma blessing.
Mukatudza kuti musangano kana kuti kuratidzira kwanhasi uku kwafamba sei?
Kuratidzira kwanhasi kuri kufamba zvakanaka. Mandidedza kuno tinozvitenda. Ndasiya vamwe vangu varipo vachiita zvavari kufanira kunge vachiita. So isusu tiri kutaurira hama dzedu dziri kuZimbabwe musangano wedu leadership yedu kuti takamira nemi. Hamuna kupiwa mvumo yekuita, isu tapiwa mvumo, takachengetedzwa nemapurisa nesecret service yemuno muAmerica, vakatichengetedza zvakanaka, zviri kufamba zvakanaka.
Asi makwanisa here kuti mupe tsamba yenyunyuto kana kuti mutaure nevanomirira Zimbabwe muno muAmerica?
Ndoda kuti ndizvibude pachena. Vanomirira Zimbabwe muno kutaura embassy yedu havavhure even gate ravo, nekuti vanhu vasingatambire vanhu vakaloka gate ravo. As we speak, we are going to share the pictures of that zvataburi zvatatora kuti vanhu vazive. Asi tichatumidzira through the electronic means that no one's waiting nguva dzese.
Asi vamwe vangade kuziva vamada kuti zvinobatsirei kuti kana muri muno muAmerica, taona vamwe vachiratidza vari kuBritain, muratidzire, pane zvazvinochinja here?
Zvino chinja zvakasimba chaizvo kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa nevavanotungamira navo nebato redu vatungamiri vedu vese vanoona kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuAmerica zvinorangarira kutambura kuri kuita nyika, kutambura kuri kuita vanhu. Saka izvozvo zvinorakidzawo kupasi rose kuti hurumende iko kuZimbabwe yakundikana ende zviri kubuda social media yatinakira nekuti zvese zvatiri kuita tiri kuzvikanda pasocial media endi zvichange chisvika kuseneti yemuno vanova vanovingirwawo kunoku nehurumende yeZimbabwe kuti vatsvage kunge vachidyidzana. Saka vachiona zviri kuitika nezvatiri kuita zvinorakidza zvega kuti Zimbabwe yakamira sei.
Saka pane urongwa here kuti muendese tsamba dzenyunyuto iko kuseneti kana kuti kucongress kana kuti kuwhite house?
Tiri kutozvironga zvese izvozvo zviri mugwara, zvimwe zvacho zviri kutoitwa nevedepartment iroro nedzimwe tsamba dzatinadzo pano dzakaitwa nedepartment redu recommunication. Zvese zviri kuenda kuseneti, zvinova zvinhu zvatinoita nguva dzese patinorakidzira nema local leadership yedu at not my local congressmen kana tiri kunzvimbo dzatinogara tiri kuvatumidzira.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vamada nekupinda muchirongwa chedu muzuva ranhasi muchikwanisawo kuti munge muchipinda mumastudio zedu.
Tinotenda chaizvo nekusvika pamuzinda westudio 7 takamirira zvizvarwa zvese zveZimbabwe tiri pano senhengo dzemusangano weMDC, the only will of change in Zimbabwe. We are here to represent all the suffering, long suffering people of Zimbabwe. Thank you.
Aiwa, tinotenda zvikuru ava vanga vari murongi wemusangano muMDC North America Province vaNick Mada vachitaura vari muno mustudio medu yeStudio 7 muWashington DC. Magaterera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasvika kuTanzania kumusangano wevatungamiri wenyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC Ordinary Summit of Heads of State and Government wechimakumi matatu nepfumbamwe. Vamunangagwa vari kutarisirwa kuti vatore chigaro chekutungamira bazi rezvematongerwo enyika muSADC kana kuti Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Asi mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kutora chigaro ichi vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu.
Munhu ari kubika violence instability haangagoneka ari iye kudzaga che Organ ye Defense and Security. But more importantly, SADC ngai make sure kuti Zimbabwe yaenda paagenda muite nhaurirano womuno under SADC.
Vabiti vati vatumirawo nhumwa kumusangano weSADC uyu vachikurudzira kuti SADC izeye nyaya yeZimbabwe.
Takatumira Professor Watchman Nube na Gladys Zakwayo kuTanzania ikokoko kuti vanotimiririra.
Asi vachipindura mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vamunangagwa vakasarudzwa nevanhu nekudaro vanofanira kuti vatore chigaro ichi.
Vamunangagwa ndiye mutungamiriri weZimbabwe, whether uri munhu weZANU-PF, whether uri munhu weMDC kana utauna bato uri wechechi. Saka vane kodzero manje yekutora zvigaro zvinowanikwa zvichiwanikwa zvakanangana nenyika yedu zvichibva kuAU zvichibva kuSADC. Zvose izvo zvava nekodzero yekuzvitora nokuti ndiye mutungamiriri wedu.
Vachipindura panyaya yekuti Zimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu zvapa kuti ibatwe seyakageza negoka munyama nenyika dzekunze, vamutodi vati Zimbabwe inyika yakazvimiririra isingaudzwe zvekuita nedzimwe.
Tiri nyika yakazvimiririra yoga inorespectwa neUnited Nations. Saka tinoita mutemo wedu tichiitevedzera pasina watinotya, pasina watinobvunza kuti apa todii, apa toita sei. Tiri pachedu, tiri kuita zvinhu zvedu seni seZimbabwe ende hatina watinotya kana kubvunza kuti tingafambe sei.
Tichiri panyaya iyi, masangano akaita seUnited Nations, mubatanidzwa wenyika dzemuEuropean Union, Britain neAmerica uye masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seHuman Rights Watch neAmnesty International anoti ari kunetsekana zvikuru nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Vati mapurisa ose ari kuonekwa pamavhidhiyo achizvindikita vanhu anofanira kutorerwa matanho akasimba. Mutauriri wemukuru webazi reUnited Nations High Commission for Human Rights vaRupert Colville vauza Studio 7 kuti nyaya yekuratidzira ikodzero yevanhu vose uye inofanira kuremekedzwa. Ko, chii chingaitwe nemasangano ekunze aya kubatsira Zimbabwe? Tabvunza Dr. Victor Chimutu, vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka, maibuye iZimbabwe.
Chingatodiwa munyika yeZimbabwe pari zvino, kubva zvino kuenda mberi, kuti pawe nevatungamiri vekunze, kana kuti atingati marespected global figures anouya kugadzirisa zvinhu muZimbabwe naurirano, kana kuti paitwe pakuforceredzwa kanoitwa munangagwa nezano PF nenyika dzekunze zvikuru sei dzemusadak neAfrica Union.
Muna 2009 veSadak, African Union neUnited Nations ndivo vakabatsira Zimbabwe kuti iumbe hurumende mubatanidzwa mushure memhirizhonga inotyisa yakaitika apo paida kuitwa sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika muna 2008.
Munhau dzemitambo tombotarisa mitambo yenhabvu vakawanda vachiti murayiridzi mutsva weHighlanders Mandla Mpofu uyo akatora basa kubva kuna Madinda Ndlovu akasangana nemutoro mukuru svondo rino. Ngatinzwei kubva kuna Michael Kariati.
Chekwata ichi chiri kuongororwa zvakasimba apo chiri kushanya kuHarare kuzosangana nemakepekepe Caps United ayo ari kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Bhosvo haisati yakundwa kubvira Mandla Mpofu apiwa basa reurayiridzi achitsiva Madinda Ndlovu, asi Caps United ndicho chikwata chinganzi chichapa Bhosvo ongororo yakadzama yekusimba kwechikwata chavo. Caps United iri pachinhano chechipiri mugungano rePremier Soccer League ine mapoints 30 neimwe chete point imwe chete pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira makwikwi aya. Paakapedzisira kusangana zvikwata zviviri izvi, Bhosvo neMagreen Machine dzakaita mangange 0-0, asi vatsigiri veCaps United vakabuda munhandare yeBarber Field Stadium vachizhamba mushure mekunge mubati wepembe akaramba achibodzwa chavakanwisa uyezve vachichema kuti vaive varambirwa penareti yaive pachena. Asi zvese izvi zviri kupera muNational Sports Stadium nesvondo apo makepekepe ari kutarisira kutora mapoints ese matatu nekuramba akasonana neFC Platinum Highlanders yacho ichidawo kukunda kuti irambe ichikwira muhurongwa hwezvikwata zvemugungano iri. Makore apfuura Highlanders yanga ichiwanzorova makepekepe, asi mumwe mutsigiri weMagreen Machine muzvare Tanaka Morgan vanoti kudhererwa uku kwapera.
Tambo ndiyo kutika katowina kudhara, saka changosara ndechongoti titore mukombe zvaIslander zvatingatozoerengera kuti vanoti kunda tikutonga vakunda.
Asi FC Platinum iyo ine mapoints 34 iri kutarisirwa kuramba iri pamusoro kana kwedzera mapoints ayo iri panyanga apo iri kushanyira vavatidzani vavo veTriangle muGibbo Stadium nesvondo zvekare. Dynamos iyo iri kukwira zvishoma nezvishoma patakura yemugungano iri iri kufamba nzendo refu. Dynamos yave pachinhano chechinomwe nemapoints 28 kubva mumitambo 10. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa pamusoro pekuratidzira kwanga kwakarongwa neMDC uko kwatadziswa nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. guta reHarare raswera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichiratidzira. Dare repamusoro rinorasa chikumbiro cheMDC chekuti risendege parutivi kurambidzwa kuratidzira kwebato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Dini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko hizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechana njani mtwanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 16 kuNcwabakazi 2019 ngontulamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hey, bakithi izinto bakithi lani liyazibona izinto zikhwelile ziyadura. Asikhwele nzima bakithi. Amagetsi asiwaboni. Abuye busuku ehambe busuku.
Kuyisiphithiphithi kugijinyiswana okukamangwele kundwane phakathi kwamapolisa labasekeli be-MDC eHarare ngesikhathi abe-MDC bezama ukutshengisela. Amapolisa ababhaxabula njalo abopha abantu abendlela amashumi ayisishiyagalombili. Kulembiko ethi abanye ekade begqoke impahla zamapolisa ababhaxabule abantu ekade befuna ukutshengisela eHarare ngamabutho labasekeli bezanu-PF. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ugwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emibili namuhla. Kuwoza Friday sise wange lapho esihamba khona leqembu leKwejani Benda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okukamangwele kundwane phakathi kwamapolisa labasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla. Abasekeli be-MDC laba bebezondiswe ikwalelwa ngamapolisa ukutshengisela. Amapolisa abikwa ebophe abasekeli baleli bandla bedlula amashumi ayisishiyagalombili njalo babhaxabuleka kubi abanengi. Kubika uMavis Gama.
Bebecula ingoma ebezigcwele imbiko ekhuthaza inguquko elizweni engalethwa kuphela ngumkhokheli wabo we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Amapolisa abenyakazela edolobheni leHarare ikakhulu endaweni yokwetshisela e-Africa Unity Square lapho bekungavunyelwa khona abantu okuyiyona ndawo lapho bekumele ukutshengisela kwabe-MDC kuqalele khona. Unkosazana Sithobekile Khubone isakhamuzi semzini we-Highfields ngomunye wabekade befuna ukutshengisela.
Hei bakithi izinto bakithi lani liyazibona ukuthi izinto zikhwelile ziyadura. Asikhwele nzima bakithi. Amagetsi asiwaboni. Abuye busuku ehambe busuku.
USenator Lillian Timbias ongeyinye yenkokheli ye-MDC usole ukuvinjwa kwabo ukutshengisela ngamapolisa.
Party yami MDC Alliance ngamshwali yakwazi ukuthi ba-announcile ukuthiwa khona sile demo namhla. And it's according to the constitution of Zimbabwe, which is the supreme law. So angikwazi ukuthi okuhluphayo nguyini.
Kodwa enye yenkokheli yohlangothi lwabatsha ebandleni lezanu-PF umnumzana Mabutho Moyo usole lokhu kutshengisela ethi akuyi kuguqula lutho kusimo esikhona elizweni.
So umuntu olambileyo vele ungamtshela ukuthi hayi hambe ezalokhu sasuza sutha nxa ungumuntu vele ongacabangisisi kahle uyakwenza lokhu. But bona bebesazi vele ukuthi kuzenzakalana emgwaqweni abayanga. Konke lokho kubi kusebenzisa abantu ngendlela eziphansi.
Enye ingcwethi kwezomnotho lezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya upha umbono wakhe phezu kokutshengisela okuhlelwe ngabe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Amapolisa behlulekile ukusisa umthetho ngoba umthetho uthona bafanele nje baphongutshelwa ukuthi kuzaba lomtshengisela. Abalamvumo yokuguqula umthetho.
Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi okwenziwe ngamapolisa lamhla uxotsha abekade bedinga ukuzotshengisela kusemthethweni njalo bebesenza umsebenzi wabo wokulondoloza ukuthula elizweni.
Thina uyeziteni ukuthi before they say kulama peaceful demonstration mabe kuluma yes, but on the ground the situation is different. That's the extent. Yalandela ukuthi ebudiriro abantu kade bephaka amatshe emgwaqweni amapolisa had to move in and disperse these unlawful gatherings.
Wengeze u-Assistant Commissioner Nyathi ethi akusilo qiniso lokho osekuphume enkundleni zebulenjini ukuthi bakhona abafileyo kusehlakalo salamhla. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela, amapholisa ayekuma emigwaqweni yonke engena edolobheni leHarare ephumputha lokukhwathaza wonke umuntu obengena bebona ukuba uthweleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo kulembiko ethi abanye kade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abasekeli be-MDC ekade bezama ukutshengisela eHarare ngamabutho. Abanye njalo ngababikwa bengabasakhulayo bebandla leZANU-PF labo ekade begqoke impahla zamapholisa. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule kodwa omunye obekhona ekutshengiseleni lokhu umnumzana Peter Moyo olilunga ledale lephalamende kubandla le-MDC uthi kube sobala kibo ukuthi amapholisa abahlaseleyo lawa ebengayisiwo mapholisa oqobo.
Dina se singena ethawuni ekuseni sathola ukuthi khona ha amapholisa abahambisa abantu ezindlini singalibona lihamba nje lingu-5 so bayalilitila ngaphi bangekho emotweni bahle balibisele bathi buyelanini. So abantu kade bezidingela iy'ndawo zabo ezokuthi bahambe. So abantu bagcine sebuthana laphayana elasinge-Market Square lapha basebeqalisa ukuhamba ngendlela bebaningi sibili besiya e-Fordent Square. Ukufika bafikile sibili but bagcine sebesi-rounders phakathi kwaphana bathela ama-tegas phakathi. So sasesiphuma laphaya phuma basivalela emgwaqweni laphayana umandela laphana ukuthi sitheni ngoba zesiimota zethu ongathi ugatshana ngoba zesezonti kona i-situation yangkhona kayimanga kahle. Abanye basivimbelela abanye besitela langapha abanye besitela ngapha abanye besikwa besika khonapho utshaya izicathulo abanamabhatons but engikubonileyo mina abantu abaningi adibe ku-uniform yamapholisa asomapholisa amapholisa pholisa sibili siyakwazi ibhevi yabo ngabantu abatrained.
So ubona ngani ngobani bona labo kade betshaya abantu?
Socha sibili bathi wama uniform yikho engikubondileyo mina ngoba amapolisa polisa they were professional abanye bangikhona esihlangane labo ngoba even ukuthi siphume khonapho kade sezunjele khona siphume lengikade igcwele amapolisa ngokuthi ngabe kade befuna ukusitshaya kade bekasitshaya but babapho ukuzimela bedlula behamba bebona eceleni. So laba kade betshaya abantu kutshengise emgceke ukuthi khona kaso mapolisa polisa
ukuthi aso basekeli bezana uPF laba okuthiwa ngama-youth militia
kungaba njalo ezwele ngoba kudala vele koba bekuyenza during umgabe yikwaba bekuyenza sibili ukuthi abantu labayana bayafika bagqokiswa ama-uniform. Ungakhangela siyafrika yinti square ukhona omnye wade umpolisa wade tshaya umbhobho alive bullet. Akula muntu owenza into zobulema ngobhobho kule crowd enjalo.
Umnumzana Peter Moyo lilunga ledale lephalamende kubandla le-MDC. Leli bandla lithi lanxa livinjwe ukutshengisela eHarare ngamapholisa namuhla lizaqhubeka ngenhlelo zalo zokutshengisela kwamanye amadolobho abalisayele Bulawayo, iGweru, iMasingo kanye leMutare. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukutshengisela abakade bekuqoqile be-MDC akusazange kwenzakala ngemva kokuba abasekeli balelo bandla bakade beze ukuzotshengisela behlaselwe ngamapholisa akade bavimba abantu ukungena enzikini yedolobho leHarare. Abantu abaningi babikwa belimele kakubi abagoqela abesifazana lentatheli zindaba. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba phandle owenzelwe emzini we-Milton Park umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthe lo abengasaqhubanga uhlelo lwabo eHarare bazaqhubekela phambili besiya kwamanye amadolobho.
Yebo, liza kubona lokhu kutshengisela okulokuthula kusenzakala emalangeni alandelayo kwamanye amadolobho. Sizaphinda njalo sibuye lapha eHarare. Lokhu akusikho ukuphetha kohlelo lwethu.
Uchamisa uqhubeke ethi ukwaliswa kwabo ukuthi batshengisele kuphambana lomthetho kanye lesisekelo sombuso.
We are a constitutional organ. The party that won the elections on July the 31st.
Silibandla elinanzwa isisekelo sombuso wesizwe. Senza inhlelo zethu ngokusemthethweni.
Whenever we do things according to the law, they obviously do not treat us as such. That's why we must review our strategy.
Ngomvulo abeMDC bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo lokutshengisela kobulawayo njalo amapolisa aziswa kudala.
Ngomvulo siyabe sikobulawayo, ngolwesibili siyabe sisegwelu, ngolwesithathu eMasingo, ngolwesine eMdare. Amadolobho lawa azanikeze ithuba ukuthi nizakhamuzi khona lezibe lalo zibe lesikhathi sokuyatshengisela emgwaqweni kulandela amalungelo abo ku-constitution yaseZimbabwe u-section 59.
Amapolisa abikwa ebophe abantu abedlula amathumi ayisiyagalombili eyide emizini ebalisela emavuku kamuzuma e-airport leminye abacatshengelwa ukuthi bebesendleleni yokungena enzikini yedolobho leHarare ukuzatshengisela. Ukuphathwa kolu daba ngabazomvikela abomthethandaba lohulumende kuthiye uzwe ekhathazeke kakhulu ngokubotshwa kanye lokutshaywa kwalabo abakade bezama ukutshengisela. Umnumzana Mfundo Mlilo, ingcwethi ecungumeyo zombusazwe, yena-ke uthi lokhu kungenza ukuthi uhulumende kaMnangagwa abonakale engathi kazimiselanga ukulondoloza ilungelo loluntu.
Well, lokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende ngathi ngala sineke labantu. Bekumele ukuthi avumele abantu ukuthi bayenze i-peaceful demonstration, ngoba sibona ukuthi amalunga e-MDC labantu nje jikelele beZimbabwe befuna ukuthi batshengisele, ngoba kulenhlupho ezininzi eziselizweni. Amagetsi kawakho, ifuel kayikho, izinto ziyadura, umkhonomo wethu kawuhambi kuhle.
Abebandla le-ZANU-PF bakusola kakhulu okwenziwa ngabe-MDC bethi kuphambana le mithetho yelizwe, ngoba sebefuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa ngendlela engayisiyo. Elinye igqwetha eliyale ukuqanjwa ngegama lithi ukumiswa kokutshengisela okwenziwe ngabezomvikela kwasekelwa ngumthethandaba we-High Court bekumele kwenziwe phakathi kwamalanga ayisikhombisa hashi ngelanga lokutshengisela lokhu. Imele isidwo 7 seHarare, ngiuGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abasekeli bebandla le-MDC lozulu weZimbabwe jikelele abahlala kwele-Bilitane batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe bechothoza umbuso weZANU-PF njalo besithi uMongameli Mnangagwa kumele asuke esihlalweni. Sixoxele siphathamandla sogatsha lwalelibandla olwabasakhulayo eBilitane unkosazana Kimberly Bebe wachasisa okunengi.
Sifika saqalisa ukuhlabela ingoma, saqalisa ukukhipha amakhadi abhalwe ngobubi obenzakala eZimbabwe sathi sifika saqalisa uku-addressa abantu sikhala sayenza lo mthandazo ekuseni sikhulekela bona laba abantu abahlukuluzwayo ekhaya the siqeda khonapho abasebenzi bezimbabwe embassy pha e-London babiza amapholisa baqamba amanga bathi thina kade sifuna ukubatshaya thina kade sifuna ukuyenza i-violence phandle kwe-embassy amapholisa athe efika athola thina sizihlabelela peacefully kade singatshayi umuntu asizange sitshaye anything thina kade sizihlabelela peacefully siyenze peaceful protest amapholisa saxoxa-xoxa lawo amapholisa asilinda ke and then amapholisa asanda ukusuka kathesi into ebesiyenzakala futhi abantu basayine i-petition ehambe ku-prime minister ubaba u-Boris Johnson sibhalile izikhalazo zethu ku-petition yonaleyi ukuthi uhulumende weZimbabwe u-illegitimate ubulala abantu bangamasela baphethe abantu ngohluku so thina njengamaZimbabweans e-London e-England sikhathazekile ngakho sikhathazekile ngezihloko zethu eziphethwe ngohluku njalo sifuna ukubona uhulumende weZimbabwe ujeziswa yi-international community
ungathi veli bangaka baphatheke ekutshengiseleni lokhu khona ngapho e-UK
ngathi sifika inamba noma 100 kodwa ukuthi kusuke kwaphazama ukuthi kathesi izulu selisina kodwa abantu lokho bekhona phandle ezulwini kule tent ekhona efakiweyo kodwa tent yakhona incane abantu babuyile ngaphandle kwezihlahla abantu bathwele amabhana amaye amabhana lamampikisha aphumile kubo Facebook la kubo social media abantu baphumile sibili abanye basuke eKhatshana abanye basuke ePortsmouth abanye bagade ngamabhasi balala begade ibhasi ukubonga ukuthi bebuye khonapha eLondon abantu babuyile ngempela
uNkosazana Kimberly Bebe isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo ku-MDC kwelebhilithane khonapha eMelika abasekeli be-MDC labo batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe uMike Wobe weStudio 7 uxoxele omunye wabaphatheke kulokhu kutshengisela umnumzana John Womera.
Izo lami ngu-John Womera.
Kuyini okulethayo lapha ngasesigodlweni eWashington DC?
Lapha ngizobika kwabakithi ukuthi hheyi bantu benkosi sicela kungena enhliziyweni zenu engqondweni zenu ukuthi khona hayi impilo le esiyiphila akusiyona mpilo eyiyo esabelethelwa ukuthi khona siphile
kodwa ubona ngani ukuthengisela lokhu okwenzekalayo lapha eWashington DC ubona ngani kuyasiza
kusiza kuyasiza
kuyasiza
ngenxa yokuthi nxa uthuli umuntu engazi ukuthi khona ophakathi wobuhlungu uzwa ubuhlungu enhliziyweni yakho umuntu ngeke azibone ukuthi khona ubuhlungu obuzwayo bungakanani so definitely
wena njengomunye othengiselayo namhlanje isifiso sakho yisiphi
isifiso sami ngasothi siphileni impilo yothi khona uzitshele wena ungumuntu uthi khona okutholayo angitsho ukuthi khona imali eziningi ozitholayo amamiliyoni hhayi impilo esimple and straightforward uthi mina ngifuna impilo esimple and straightforward ngiziphilele impilo yami kahle hayi ukuthi ngeshophu ngehluleka ukuthengisa ukuthengela abantwana izinkwa
ubona ngani yena umnumzana uNelson Shamisa ulapho ukwenza ukuthi isifiso sakhe sifezeke
ulaso sibili ulaso kakhulu
yena unankazayo
usetshengisele ukuthi akalaso leso sifiso ngoba ngesikhathi engena yena uthi khona ezitshela yena ukuthi nguye osengupresident wathembisa ukuthi ngesuku 100 days uzabe setshengisele ukuthi khona hhayi useluthi impilo engcono kodwa kula kwenzayo instead izinto zatshintsha udube wonkhona wayengezelele ebantwini
yini umbono wakho mayena nalokho okwenzakala khona namhlanje
kubuhlungu kakhulu kubuhlungu ukuthi abazali khona manje asathathane njengabantu sesithathana njengenyamazana uthi inyamazana idonki uyayitshaya uyitshayele ukuthi ikhuza amanzi uthi natha manje so sushaya lo muntu umuntu ongihambelayo umtshaye
umnumzana John Womera ngomunye wabaphatheke kuhlelo lwe-MDC olokutshengisela esigodlweni someli weZimbabwe namuhla eWashington DC khonapha eMelika Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise emhlanganweni we-African Union kwele Tanzania. Umnangagwa usolwa ngabanengi ngokusebenzisa amapolisa ukuhlukuluza uZulu. Inhlanganiso esizimeleyo lazo ezilwela amalungelo oluntu lezigodlo ezigoqela eseMelika, eseBrithani lomanyano we-European Union lazo zisole amapolisa lohulumende ngokuhlukuluza abantu. UChris Kande weStudio 7 uxoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuchu vele sokuhambelana lembele yakho neZANU-PF ngoba nxa yena upresident wayekhulume wathi yena nxa bethengisela kwemthethweni abantu bayavunyezwa sokuza kwethusa ukuthi kungathi kungani idale beqala libalisa kungathi amapolisa libalisa ngoba umthetho vele sizaguqulwa. Vele besithi funa umthetho wakhona uzaguqulwa ukuthi uncede ukuthi abantu bakhuluma okusekugceleni. So sonke sisazele ukuthi uhulumende wakhona kalandeleli umthetho wesisekelo sombuso.
Bakhona abanye abathi okwenzakalayo lokhu kukhomba ukubana kukhona ukudonselana amandla kubandla leZANU-PF.
Leli liqiniso ngoba mina ngithe ngimi khonaphana sime nje labantu ngilo council wami ngimtshena sithi laba bagqoke i-uniform le siyibona le ngaso mapolisa angathi ngamasosha bebezimele nje kuhle. Kodwa ukuthi sokufika enye igroup ebevelela phecheya ngahle ngathi mina igroup leyana ehamba ngezimota lezana yiyo ehamba ukutshaya abantu. Ngihle ngamtshela ngathi mina engxenye kusho okutshengisela ukuthi i-command system sibile kwiZANU-PF ichiyene. Ngibona ngathi mina kulalaba abantu abavele bekhona emapholiseni ama-sergeant abavele bengabantu bayomgabe abafuna vele ukuphazamisa izinto ngoba vele kusitshengisele kodwa ngoba simile isikhathi eside abantu bezihlezi phansi bezihlabelela kungenzele lutho kwasokuthi phutha nje abanye sebezotshaya kuthi vele i-command structure yakhona ichiyene kuloku phikisana lokungangenelani phakathi kwe-system yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwethi ecubungula ezombusazwe. Ku-Livestock namhlanje sixoxa ngokutshaywa kwabantu ngamapolisa eHarare namuhla ngesikhathi bezama ukutshengisela kuhlelo obelubizelwe libandla le-MDC. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendi weni namuhla ugwetshwe ukuhlala ejele okwinyanga ezilitshiyomi lasificamnwembili kuthi eziyisithupha zabekwa eceleni. Abanye akade setheswa labo icala lokuphatheka ekubhidlizeni impahla yesakhamuzi khonale entaba zinduna baphiwe isigwebo sokwenza i-community service ezikolo lasemakliniki.
Umanje unkosikazi Gladmore Mushowe ugwebe unduna Ndiweni ethi ngoba uyinkokheli bekumele abambe umthetho. UDumisani Dube igqwetha elisuka emathonsi Ncube Law Chambers ebelimele unduna Ndiweni labanye uchaza impumela yedale.
Izakhamizi ade zithethe icala lenduna uKhayisa zigwetshwe okweminyaka emibili. Inyanga ezizithuba zisaspendiwe ukuthi for iminyaka emihlanu ezayo fanele bethola bele cala elokudilize impahla ngomlilo onye violence. Even sezinyanga ezi-18 kuthiwa fanele beyenze i-community service ezikolo lasesibhedlele entaba zentona. Kodwa for uChief Khayisa ukhitshele inyanga eziyi-6 which was suspended for iminyaka emihlanu ukuthi afanele athola le cala elifana nayo. Then 18 kuthi kufanele save phakathi. Ah velushipi vine ngayejile bese sitshelise zamaphepha yaphila. Ngobe ube themba sithi kakhaya so azozithola justice. Sibe siqalile bese kusebenza amaphepha yaphila esahambisa ecourt. Kusobala konke umuntu ade kwenkundleni ukuthi lesandle sinyisi intikile esathi sithungamela izinto enkantolo.
Abantu abezelalela ethonisiswa uNdiweni balinde kusukela ekuseni kwaze kwaba lihola lesithupha ntambama. Umtshutshisi uMnumzana Kudakwashe Jaravaza utshele idale ukuba unduna uNdiweni wadiliza umuzi wesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. UMbele ubikwa wayamangalela ikhosikazi lakhe uNonkangelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda emuzini wakhe. Kubikwa induna yaPaula ukuba uMbele ahlukane lekhosikazi lakhe kodwa lokhu akusenzakalanga okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayediliza umuzi kaMbele ukuba asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuwoza Friday lamhlanje sisewange njalo sihamba lekwejani bendi okuliqembu likamuyi uChristopher Shoko. Lanxa isimide iminyaka uShoko edlule emhlabeni, iqembu lakhe lisaqhubeka ngengoma njengakudala njalo lithi liqinesaka. Leli lidlalatelalo elitsha elinesihloko esithi ungakonani liqukethe ingoma eziyisikhombisa. Sibuze umkhokheli wekwejani bendi usizwa ngendaba Ncube ukuthi bawuqhuba njani umsebenzi.
Hayi, umsebenzi siyawuqhuba kahle sibi kayo, labantu sebejayele sebesijayela siyawuqhuba sibili, siyabhodabhoda indawo yethu lapha eZimbabwe, siyangena kubobhinga sibhoda sibuya siye Victoria Falls iwani.
Balamukela njani abantu nxa lithe lafika esigabeni bazwa ukuthi iqembu likaChristopher Shoko likhona liyadlala esigabeni?
Hayi, babuya ngokuningi sila abantu kunje lokho bedonselana besibiza lapha lalapha. Into esihlupha yeyona la amafutha ngezimoto ukuthi zihambe indawo zonke, kodwa abantu basamukela kuhle.
Amadlalade wathi ngokutshona uShoko ukuze kufike lamhlanje selilamangakhi?
Ngangaphamba nithi ngibona ingafika kubo 89 khonapho.
Ngathanda ukuthola idlalade lenu leli, lamanye amadlalade enu bangalixhuma njani kumbe athengiswa ngapi?
Kakhulu lezi suku sasiyenza ukuthengisa kugrama uZMC Grama, but manje sokuhlupha ngale abantu sebesizithengisela, abathi ngabe thola inamba bayakwanisa ukuthi bengifonele then sebezithola ingoma.
Zithini inombolo zakho?
077 81 34 534.
Kuziphinde Ncube.
077 81 34 534.
Iqembu leli lihlabela ligxile kakhulu olimini lwesinambiya, liluxubanisa lesitonga lesindebele laphala laphaya. baphuma ke enkundleni abafana bekwejani band ngale ethi zunu zose
bazana njira shure apana jama samina kunjeko kuria tusufuye
Jani Band besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abaningi balimele ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa bezama ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela olubizelwe yi-MDC. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni ugwetshelwe ukupika okweminyaka owodwa olengxenye. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.